Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Ino sangana zvakare manyura anhasi kuri musi wemugovera chikunguru 17, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvo muchirongwa chedu chanhasi. Muzvinambiri munyaya dzekuburitswa kwenhau munyika. Sandra Nyaira anoradzikwa zvine mutsindo muHarare.
Zvinorwadza zvikuru tasiwa negamba remadzimai anonyora. Munoziva kuti nini the power of the pen yakasimba sei. Sandra Nyaira akashandisa power of the pen achidzidzisa vanhu vemuZimbabwe, achivapa information kuti vazive zvinenge zvichiitika around them. Musikana anga akashinga zvikuru.
Nhasi tine hurukuro negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vachirangarira mabasa akaitwa naSandra Nyaira aradzikwa muHarare nhasi. Vachirangarira mabasa akaitwa naSandra Nyaira.
Kuita kuti vanhu vakufa wanhu wavo hurande huchikwira muZimbabwe zvinhu zvatingati zvakatiko. Chekutanga ndechekuti vanhu vaifanira kunge vakabayiwa, kubayiwa chaiko kunobetsera kuti kana munhu akurwara paya paya hazo warizvitanura kuenda kuchipatara. Unobatwa nechirwere chacho yese asi hauzorwazi kuti ungaenda kuchipatara.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzotaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 ranetsa pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muzvinambiri munyaya dzekuburitswa kwenhau munyika. Sandra Nyaira aradzikwa zvine mutsindo nhasi. Hama neshamwari dzichirumbidza mabasa akaita achiri mupenyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kama pamwe nevatori venhau vaungana pamarinda eWarren Hills muHarare vachiona kuradzikwa kwaNyaira. Vataura pakuradzikwa kwake vakamirira amai vaNyaira, amai Mo Blessing Gombarume, vati varwadziwa zvikuru nekushaya kwemwana wavo.
Kanongoona vanozvibukura kuti vashome mai kuzvisandi yanga iri hoo kuti kwese aimwana aitivatsira. Ini ndaendirorosa dokumana ai ndichaona zvizvinomunomuno auna angaine rurwasandi rinondikunda asi ndingoti nechibumbuka amwariva regemwe yake ngauzorerwo murugare rwenyu.
Sekuru vaNyaira vaClayton Gombarume vatsanangurawo muzukuru wavo semunhu aive nerudo kuvanhu vose.
Sandra, kumhuri dzekwedu zita chairo rekumupa rainetsa nezvanga zviri maari kuti taimutere miscarriage kana tomutere misconfidence nekuti zvinhu zvake zvaiita so zvimwe zvacho zvanga zviri maari kana tomutere mislove nekuti angari rudo kumhuri dzekwedu dzese. Kupedzisira chandakaona mune zvikuru wangu anga ari mwenje, anga ari light, aisada kuona anoshutika nerima rekusadzidza kana kusaziva.
Akamboshana nanyaira achiri kutanga kuita zvekutapa nawo hamasaburi atinyaira munhu aiziva basa rake zvekuti akatotanga kuwana mubayiro wekutora nawo achiri kudzidzira basa rekutora nawo.
In fact tichikuru kuchikoro sendiranga atotanga kuhwina mahosi ari paattachment so nekufamba kwenguva takangoona achikwidzirwa achitamba ngekugona kwake basa achipuwa mahofisi makuru 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 kusvika paatisiya apa sendiranga ari kushanda kuunited nations. I'm sure if you say development sector, the top organization of all the development sector partners is the United Nations.
Imwe shamwari dzake uye ari mupepeto webepa nhaure the Zimbabwe Independent Faith Saba ati rufu ndemadzongonyodze akatsanangura nyaira semunhu aive neushingi achiti mufi aive gamba raikwikwidza zvine mutsindo mukutapwa kwenhau.
Tarasikirwa seshamwari dzasandra seshamwari dzasandra but also as female journalist. Sandra was one of the few female journalists vanga vasingaite vaiita basa sebasa. As you know, most of you, if you look at journalism, yakazara is male dominated. So Sandra was one of the few female journalists vakakwanisa kupinda muprofession iyi. Not only kupinda, but vaikunda varume vakawanda. I'm sure these varume vana majournalists vatano agree with me.
Nyaira uyo akafa nechirwere checovid-19 akatanga kushanda semutori wenhau kucommunity newspapers group ndokuzoenda kuziyana mushure mezvo ndokuzoshandira the Daily News parakavambwa muna 1999 nemupepeti ane mukurumbira vajoffrey nyarota. Akakwidziridzwa kuDaily News kusvika pachinzvimbo chemupepeti wenyaya dzezvematongerwo enyika uye akava munhukadzi wekutanga kuva nechinzvimbo ichi kuDaily News. Muna 2002 nyaira akapiwa mubayiro weCourage in Journalism Award nesangano reInternational Women's Media Foundation riri muWashington DC. Muna 2003 nyaira akatanga kushanda semutori wenhau weStudio 7 ari muLondon uku kaaita zvidzidzo zvake zvepamusorosoro. Akazoenda kunoshandira VOA Studio 7 muna 2009. Akazoshandira Studio 7 ari muWashington DC kubva muna 2009.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
Nyaira uyo aizivikanwa nevamwe vake nerekuti vachihera ndiye akatanga chirongwa cheVOA Studio 7 chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu cheWomen's Forum pamwe nechenyaya dzeutano izvo zvakaita kuti ave nhengo yeVOA Africa Health Network. Mushure mezvo nyaira akazoitwa mupepeti wenhau weStudio 7 ndokusiya basa iri muna 2015 achienda kunoshandira United Nations ari muAddis Ababa kuEthiopia. Nyaira uyo akashaya nemusi wechipiri anga ave nemakore makumi mana nematanhatu uye ari mushandi weUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 kuWarren Hills muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu zana nevaviri vakafa nechirwere checovid-19 uye vanhu zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu 2296 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zviviri nemazana mashanu nemakumi maviri 2520. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi manomwe nezvipfumbamwe nemazana matatu nemakumi manomwe nevaviri 79372. Kusvika nezuro hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yecovid-19 vakanga vave miriyoni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvitanhatu nevaviri 1,056,002. Vanhu vabayiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matatu nezvishanu nemazana manomwe nemakumi matatu nevasere 635,738. Uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Imwe nyanzvi munyaya dzehutano, Dr. Matthew Nyashanu, vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinofanirwa kugadziriswa kuitira kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira pamwe nekuuraya vanhu vakawanda munyika.
Chiri kuita kuti vanhu varikufa huwandu hwavo hurambe huchikwira muZimbabwe zvinhu zvatingati zvakati kuo. Chekutanga ndechekuti vanhu vaifanira kunge vakabayiwa, kubayiwa chaiko kunobetsera kuti kana munhu akurwara paya paya haazorwari zvekuti anoda kuenda kuchipatara. Unobatwa nechirwere chacho yes, asi hauzorwari zvekuti unoda kuenda kuchipatara. Chechipiri ndechekuti isu tsika nemagariro edu hatina kukwanisa kunge tichidzichinja apo pakauya chirwere cheCOVID-19. Tinoziva kuti tine vanhu vari kushayika, tine michato, tine zvimwe zvatinoo zvinogona kutinge tichiungana. Vanhu havasi kusiya mukaha pakati pavo, vanhu havachapfeka mamasiki zvakanyanya, vamwe vanopfeka mamasiki vomasiya ari muhuro ungoti kuve nemasiki yekuti ndisasungwa. Aiwa, unenge uchifanira kunge uchizvidzivirira utano hwako. Ndo chimwe chinokwanisa kunge chichiita kuti uwandu huwaiu kuti COVID ikwire pamanambers ayo. Chimwezve ndechekuti iye zvino tamu mwaka wechando. Kana tamu mwaka wechando zvinhu zvakaita sedziwa zvinove zvekuti COVID inenge ichiwanikwa iri muhuri yezvinhu zvakaita semadziwa zvinokwira. Naizvozvo nguva iyoyo vanhu vanokwanisa kunge vachitapurirana utachiona hweCOVID-19 saka hunokwirawo zvakare.
Mataura imi kuti munguva ino yechando zvinhu zvinenge zvichitiomei zvakati kuti zvinowedzera kuoma padambudziko rechirwere cheCOVID-19. Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa takatarisana nedambudziko iri panguva ino?
Zvinofanira kunge zvichiitwa takatarisana nedambudziko iri ndezvekuti vanhu dai vanga vakwanisa kunge vachibayiwa. Ndinoziva hangu kuti Zimbabwe vanodaidzira kubayiwa, asi kangativei nemavhaksini akawanda ekuti vanhu vanokwanisa kunge vachibayiwa Pfizer, Moderna kana kuti vachibayiwa AstraZeneca. Izvi hazvisi kuitika muZimbabwe. Vamwe vari kunzi vari kuenda vachinosvika vachiti vakuda second jab zvonzi haisati yaveko. Izvozvo zvinoita kuti vanhu vasati vange vachitapurirana chirwere. Uyezve tinofanira kunge tichiziva kuti kune vamwe vanhu vanonzi mavulnerable members of the community, avo vanenge vaine zvimwe zvirwere zvakainazvo, vanhu ivavo ndo vanofanira kuiswa kumberi kunge vachizikanwa vatobayiwa uyezve vachidziviriwa kuyeya tinoti shiti.
Kune nhomba dzeCOVID-19 dzakapinda munyika dzinosvika mamiriyoni maviri. Hurumende kuburikidza nemutungamiri wenyika vakati izvo mumazuva 14 yelockdown iyi hurumende ichange yabaya vanhu vanosvika miriyoni imwe chete. Munoona izvi zvichibudirira here?
Handisi kuona zvinhu izvi zvichibudirira nekuti hapana kuitwa basa rakanaka. Kana muchibaya vanhu nhomba, tinoziva kuti nhomba dzezika dzega vanhu havabvumirani nadzo. Dai kwakatotanga kufamba vanhu vachitaura nevanhu mumana vachivakonvinza kuti nhomba idzi inhomba dzakanaka dzinoita kuti vanhu vange vasinga kuti vadzivirirwe. Saka izvozvo hazvina kuitiwa nebazi reutano vanongoti huyaiti kubayei chete. Tinozvizivei isu kuti muutano haungoteriwo kune vanhu. Vanhu ava vanofanira kudzidziswa nguva ichiripo. Dai iye zvino vakungoteerera vachibaya. Uyezve vanofanira kunge vachishandisa mapurisa, mauto, vese ava mamedhikari imomo kuti anga achibaya vanhu.
Nyanzvi munyaya dzehutano, Dr. Matthew Nyashanu, vachitaura vari parunare vari kuBritain. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuvaimbo vemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nemadzitsamwira avo epedyo. Kambani yavaTrump yeThe Trump Organization iri kuferefetwa mushure mekupomerwa mhosva dzakasimba sezvo iri kufungidzirwa kuti yakafambisa mari dzisiri pamutemo nemamwe mabatiro ayaiita mari dzayo. Kunyange hazvo izvi zviri kuitika, vaTrump munhu ari kudiwa zvakanyanya mubato ravo reRepublican Party uye munhu anoteererwa zvikuru mubato iri. Sangano renhauro Reuters rinoti mauto ari mudunhu rekumaodzanyemba kweEthiopia Retigray abvisa muusungwa mauto ehurumende yemuEthiopia anosvika chiuru chimwe chete. Mauto emuEthiopia aya akabatwa mukurwisana kwaiitika mudunhu reTigray. Kurwisana uku kwakanangana negakava reminda kumadokero kwedunhu iri. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo. Nhasi Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 aita hurukuro negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa pamusoro pemabasa akaitwa naSandra Nyaira uyo akashandira Studio 7 kwemakore manomwe asati aenda kuUnited Nations.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington uko ndiri kutetsenyura ndiri kumba pamusoro pedenda rechirwere cheCOVID-19. Nhasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro negurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Amai Mutsvangwa vachange vachitaura nesu pamusoro peupenyu wemuchakabvu Sandra Nyaira aiva iye mutori wenhau akamboshandawo paVOA Studio 7 uyo akashayika ave kushandira kuUnited Nations nemusi wechipiri kubva kudenda reCOVID-19. Aradzikwa muHarare nhasi. Regai tiende kuna amai Mutsvangwa tinzwe kuti zvii zvavacharangarira pamusoro peupenyu hwaSandra Nyaira.
Tinorwadza zvikuru tasiwa negamba remadzimai anonyora. Munoziva kuti inini the power of the pen yakasimba sei. Sandra Nyaira akashandisa power of the pen achidzidzisa vanhu vemuZimbabwe, achivapa information kuti vazive zvinenge zvichiitika around them. Musikana anga akashinga zvikuru, akapinda mabasa anga achingopindwa nevarume chete, asi nokuti aida nyika yake aida kudzidzisa vanhu vekwake, kuvadzidzisa nguva dzose nezvinenge zvichiitika around them. Haana kutya, akasvika pakuita editor weDaily News.
Mungatimi acharangarirwa sei?
Sandra Nyaira munhu anodzikanwa nekutswanana nevanhu zvakanaka nekugara nevamwe zvakanaka muraini. Saka vazhinji tiri kurwadziwa zvikuru. Saka tinoti haisi chete yarasikirwa kana nenyikawo tarasikirwa. Igamadzimai madzimai ari kuteera kumashure vatore zvidzidzo zvakaasiwa natungati legacy yaSandra vatorawo matanho zvisimudzira.
Imi segurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko uyezve makabata chigaro ichi muri mudzimai chepamusoro, zvii zvamungati zvingadzidzwewo nevamwe vari kutanga basa irori rekutapa kubva kuna Sandra Nyaira?
Zvikurusa zvinodiwa kunyora stori dzinoita kuti nyika yako isaonerwe pasi nevamwe. Oso kutaura chokwadi kana muchiripota kunyanya kugonawo kugara nevanhu zvakanaka seuzvaiso zvidzidzo zvakawanda zvingatorwa kubva pana Sandra.
Zvii zvamungakurudzire panyaya yedenda rechirwere cheCOVID-19 icho tiri kuona chiri kutora hama neshamwari zhinji?
Chakakosha zvikuru ndechekuti ngatikurudziranei tese tiende tinobayiwa mavaccines. Mavaccines ari kunzwa nehurumende achitengwa vakasiyana-siyana kunyanya kubva kuChina, kuIndia, mamwe ari kubva kuRussia. Ngatitore mukana iwoyu kuti tiende tinobayirwa nokuti chirwere chichiri kuramba chichitekeshera. Tikabayiwa ndokuti senyika tigoita herd immunity. Zvichireva izvo kuti tikabayira vanhu vanokwana 60% yevanhu vese vomunyika medu, zvoreva kuti chirwere tinge tachigona kuchidzivirira chirege kutapukira. Saka nyaya yekubayirwa yakakosha zvikuru, asi ngatizivei kuti tinofanira kuramba takateedzera edu ichitaura mazuva ese. Zvekupfeka maski, kugeza maoko edu, social distancing Let's always maintain it. Tinoda kuzvichengetedza, tigochengetedzawo vavakidzani vedu, tigochengetedza vadiwa vedu vatinogara navo. Ngationei kuti taita izvi kuti zvichengetedze chirwere ichi chachatekeshera kudai, tikuona chishaikirwa nevanhu vadiwa vedu.
Munoona danho riri kutorwa nehurumende rekuti iro vanhu vawanikwe vachibayiwa nhomba kana vasina mabhesi kana zvimwe zvakadaro, richizobatsira sei pakurwisa denda iri recovid-19?
Nokuti chirwere checovid-19 hachitarisi chitupa chemunhu. Zvakakosha pane dzinonguva ndezvekuona kuti munhu wese abayiwa, nekuti akabatwa nechirwere checovid even asina chitupa kana asina birth certificate chinotapukira, hachiregeri kutapukira. Ndosaka tiri kuti sehurumende munhu wese ngaabayiwe anoda anofanirwa kubayiwa, auya kuzobayiwa wese ngaabayiwe. Vasina mabirth certificate sekutaurwa zvaitwa neministry of health and child care vanouyawo nemapepa anongoratidza kuti vagarewo munyika medu.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita chanje. Tinokutenda ndai amai Monica Muchangwa, kunge vanga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Faro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka rekubata Chief Executive Officer Sangano reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima kuti tinzwe kuti sangano ravo riri kushanda sei munguva ino yekuomerwa nedenda recovid-19. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Dr. Madzima.
Maita henyu nekuda kuziva kuti sangano rinokoordinata yasingati multisectoral response kuchirwere cheHIV and AIDS muZimbabwe. Chii chaitika kurumwa kweHIV kubva patanga pandemic yecovid-19? Chekutanga, maclients edu vanonotora maservices ingave mushonga kana matest anoitwa muzvipatara vakatanga kunetseka kufamba, nekuti security yanga isingavabvunze kufamba kana dai vanga vasina matsamba anoratidza kuti maessential service aidiwazvo pamalockdown ipapo. Iyo yakaita dambudziko rakanyanya rekukwanisa kuenda kuzvipatara. Chimwe chakazoitika ndechekuti ku southern part of the country kunana Matabeleland South, Matabeleland North neBulawayo kwaive nevanhu zvakare vaishandisa vana malaicha mataxi anoenda kusouth Africa kuti vaone mishonga yavo. Saka pakavharwa mabhodha takaita dambudziko revanhu ivavo kuti vane vachiwana mishonga. Tanational AIDS Council ndo matambudziko atakatanga kusangana nawo iwavo. Mamwe acho atakatanga kusangana nawo ndeemadherivhari mishonga yeARV maregions nemaequipment zvatinoshandisa muchirongwa cheHIV zvinobva kunze kwenyika.
Saka mati makwanisa here kugadzirisa matambudziko iwaya amataura yaya?
Isu seNational AIDS Council tichishanda neMinistry of Health and Child Care, tichishanda zvakare nehurumende neNational Task Force takakwanisa kugadzirisa zvimwe zvematambudziko asangasangana nawo iwaya. Chekutanga, varwere kana vaenda kuzvipatara takataura nevesecurity sector mapurisa nemauto kuti pamaroadblock ngavange vachikwanisa kunge vachinzwisisa varwere vanenge vachienda kuzvipatara kana vakwanisa kunge vabudisa umbuu kuti vari kuenda kuzvipatara. Chimwe chatakakutsarika ndechekuti vaenda kuchipatara ikoko vana mukoti nechiremba takakurudzira kuti vange vachipa maclients edu aya mishonga isetpazvewatmaa kana mwedzi mumwe chete kana miviri. Takati vachivapa mastoks anokwanisa kupedza kana mwedzi mitatu kana vochipatara chatacho china yakawanda kana mwedzi mina kuti vachinya vasireka kunyanyafambafamba zvinoita kuti vange vachizoesposwa futi kudenda recovid-19. Chimwe chatakaita ndechekunge tichibatsira iyo ministry kunge ichiwana maprotective equipment. Takasapota maprovinsi ese, tikasapota zvakare maprisons. Saka takakwanisa kushanda nemaprisons. National AIDS Council iri kuita sezvainogona kunge ichibatsira Ministry of Health and Child Care, Chimazira Urumende, Chimazira Nyika.
Kwa upanyaya zikuba ya kwenye nomba ya COVID-19, hii dano ripira muru kutora wa National AIDS Council.
Patangu wama vaccine up ya COVID-19, tili kukuruzi wa lakari. Kunyanyewe matuwa ya zibari HIV positive, bari stable, bari uchara kushunga na wasima chukunet. Tili kukuruzi wa kujivasa tiri rishmata wa uzi vaccine ya kaipa. Tunukupa information, tunaiza pa podcast, pa radio, pa TV, pa social media. Kutila zile kutisi vaccine laka kukosha. Kuwalare, kutilino wa patra wa saite severe disease ya COVID. Taka, tingango ti, nyango jazo makoji na reprogramme yedu, akaitaka nika kutugara kumashure. Nekuda kukuda wanawasha kwanza kuunga na ma community. Kufunga kuti, tukufighter zijua wa epidemic ya COVID-19 ni HIV and AIDS. Atifani wukangana kuti HIV and AIDS ichiriku. Taka, tulango ti, wanwele zibabu waremba chizira yishushu kuti HIV and AIDS ichiriku. Yendiku na mazingiru.
Shukura munga sira wa tereri, Dr. Mazima.
Shukura munga sira ma Zimbabwe zinyo tereri sendere kuti COVID-19 iliko, iliyo. Ngati sanyanyo wana information kuti kuma official media. The vaccination is bila iche kuti kutukase kutukira kupenyu watanga katina wanya kula runga daru wachinja. Saka tika tereri ma conspiracy iyo na wanda tika rika kufatinikwa. Saya juga kujawab dengan materi dan message yang ada di official media. Timbo mira je sensational news juga di unofficial media.
Aiyah, tinotenda shukuru Dr. Mazima kwa nanguwa ya utawara nesu mshirongwa chedu. Manga makaterera kumukuru we National AIDS Council, Dr. Bernard Mazima, mshirongwa chedu upenyu wedu. Anokuone kaine mufaro, jini wenyu, jonga kandemi iriwe Studio 7, jindiri mu Washington DC.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zve Studio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu. Munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Pera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Muzvinambiri munyaya dzekuburitswa kwenhau munyika, Sandra Nyaira aradzikwa zvine mutsindo muHarare. Manzwa gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutswangwa vachitaura pamusoro pemabasa akaitwa na Sandra Nyaira achiri mupenyu. Manzwawo nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Matthew Nyashanu vachitaura pamusoro pedambudziko rechirwere cheCOVID-19 ranetsa pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. musakanganwe kugara makapfeka mamask nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chirikuuraya. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Raichoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.